Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 27 chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kuita tsvakurudzo dzekuti ndezvipi zvingaitwe nemapurisa nevamwe vanochengetedza mutemo kuti panoitwa kuratidzira kodzero dzevanhu dzisambunyikidzwe kana kutyorwa. Saka musangano uri kuitwa dziri gadzirirwo dzekuzogadzira maprotocols eun.
Numa inoona nezvekodzero dzevanhu kana kuti United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information nezuro mukinya yakaita musangano nevanorwira kodzero dzevanhu vanobva kunyika dzakawanda.
Kutyoro, nharaunda nenyika, handiti ose aya macontributing factors in building a well-rounded child. Saka kana community ikasaprovider zvinodiwa nemwana, hurumende ikasaprovider zvinodiwa nemwana, kuchikoro kukasaprovider zvinodiwa nemwana, mutemo uyu unogona kusashanda kunyange mubereki akaita zvose zvaanokwanisa.
Hurumende yakapasisa mutemo weChildren's Amendment Act unosungirira vabereki nemhosva dzinenge dzaparwa nevana vavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera chisungo chakadzikwa neHuman Rights Council gore rapera chekupa nhumwa inokosha yeUnited Nations simba rekuongorora kodzero dzevanhu dzekuungana uye nekusangana vakasununguka, nhumwa inokosha yeUnited Nations vaClement Wall nezuro vakasangana vakaita musangano nevanorwira kodzero dzevanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana muNairobi, Kenya. Umwe wevakanga vari mumusangano uyu ndiva Obed Masaraure, avo vanoti nhumwa inokosha yeUnited Nations iyi iri kuita tsvakurudzo yekuti panoitwa kuratidzira ndezvipi zvingaitwa nemapurisa nevamwe vanochengetedza mutemo kuti kodzero dzevanhu dzisambunyikidzwa. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Kungu musangano watakaita wanga uri consultation iri kuitwa naspecial rapporteur on freedom of association assembly, uyo ari kuita tsvakurudzo dzekuti ndezvipi zvingaitwe nemapurisa nevamwe vanochengetedza mutemo kuti panoitwa kuratidzira kodzero dzevanhu dzisambunyikidzwe kana kutyorwa. Saka musangano uri kuitwa dziri gadzirirwo dzekuzogadzira maprotocols eun, chiri chisungo chakaitwa neun result resolution 50 of 2021 kusungira kuti pange paine maprotocol ekuti kana pachike pachiitwa mapeaceful protest malaw enforcement agents angatore matanho api anoita kuti kodzero dzevanhu dzisambudikitswe kana kutyorwa.
Musangano uyu kana kuti zviri kubvunzwa nenhumwa dzeUnited Nations idzi dzine chekuita here nezvesarudzo kana kuti ndezvamazuva ese?
Kwete hazvinei nezvesarudzo. Izvi ndezvenyaya yekuratidzira kuti maconsultations ari kuitwa pasi rose, patanga tiri muNairobi tichitaura takamirira region yeAfrica, vanga vari kuLatin America vanenge vachiita kumaregions ese vachiita tsvakurudzo vachinzwa kuti civil society iri kuti chii, uye vakuru vemalaw enforcement agents vacho vari kumboti chii, kuti kana vapedza kuita maconsultation vochizobuda nechisungo kuti izvi nemaprotocol achotarisira kuti pasatyoro kodzero dzevanhu vanotarisirwa kuitwa ngana kuti ndezvipi zvingaitwe kubva panogadzirirwa maprotest paanoitwa nepaanenge apera.
Chamunga ndichabuda mumusangano umu ndechipi vaMasaraure?
Vazhinji civil society yemuAfrica vanga vachiratidza kunyunyuta nekutyorwa kwekodzero dzavo vachitarisa kubva pamitemo chaiyo iri kushandiswa nemapurisa, asi hatitazonyobata mitemo nekuti apa maprotocol evanozoshandisa mutemo. Saka chazotariswa ndechekuti ivo vanoshandisa mitemo ava pakachionekwa kuti varikuenda mberi pakutotyora kodzero dzevanhu. Ivo basa ravo riri rekufacilitata kuti maprotesti aitwe zvakanaka, asi vari kuzoonekwa vazhinji vangu vachitaura kuti malaw enforcement agency emuAfrica ari kutoya achitoita seanodzivirira kuti maprotesti asaitwe. Vari kutoya sevanotomhanya kumberi kutoponda vanhu, kutopunyikidza makodzero dzevanhu. Ivo varivo vanofanira kunge varivo nhume dzatumwa nemuteti kuti dzichengetedze kodzero dzeavo vari kuratidzira kuti kuratidzira kwavo kuendeeeni zvakanaka, kusungu chinyaya hombe yapfuti yanyatsobuda. Saka papa kunyachiitwa nhaurirano dzekuti ndezvipi zvingaitwa kubva paeducation yemalaw enforcement agency, ndezvipi zvinoitwa kubva kuendera even pakutarisa mental health yavo vachiwana kadzili, ndezvipi zvingaitwa kuti pave necollaboration yemaorganizers emaprotest neivo vacho mapurisa anofanira kubatsira kuti maprotest aende mberi.
Nyaya yebhiri repatriot bill yambopindawo here mudariro muhurukuro dzenyu?
Hongu tinoona nhume dzeun dzatora nguva yekushoropodza zvakanyanya patriotic bill yemuzimbabwe, vachiti vachitoti zvinotyisa kuti mitemo yakadai iri kuramba ichitoiswa nguva ino. Ibill rekunzi rinowedzerwa kuchikora kodzero dzevanhu dzeassociation ekubatana nevamwe, asi hatina kunyanyosimbisa nezvaro nekuti donzo guru ranga riri rekugadzira maprotocols emapurisa kuti angaite sei kuti achengetedze kodzero dzevanhu vanoratidzira.
Okay. I want to ask this question but ndoda kutanga ndanzwa answer.
Avo vanga vari vanorwira kodzero dzevanhu vaOpet Masaraure vari parunhare kuNairobi, Kenya, neStudio 7. Hurumende yeZimbabwe yakapasisa mutemo unosungirira vabereki nemhosva dzinenge dzaparwa nevana vavo kana vana vavanochengeta pasi peChildren's Amendment Act. Mutemo uyu unoti mubereki anotadza kuranga mwana wake kana anomusiya achipara mhosva vanosungwa pasi pemutemo uyu. Pasi pemutemo uyu, munhu wese ari pasi pemakore gumi nemasere anonzi mwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata nyanzvi yezvemagariro evanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub muzvare Irene Hungwe kuti tunzve maonero avo.
Mutemo uyu uchangobva kugadzwa wekuti mubereki nemureri ndivo vakutongerwa mhosva dzinenge dzaparwa nevana vavo, tinogona kupembera kana kuona sewakanaka. Asi tikazonyanya kudzikanawo tinogona kuona kuti hazvisi fair kuti mubereki anzi ndiye anotongerwa mhosva yemwana wake, nekuti anonzi munhu kana kuti zvatiri nhasi it's a product kana kuti maresults ezvinhu zvakawanda zvakatikomberedza zvinosanganisira mhuri dzatakazvarirwa, kunotanga for socialization tugadzirwa personality, totaura kuchikoro, community inogara mwana, nenyika yanogara kusanganisira economy. Saka at the end of the day tinoona kuti hazvisi fair kuti mubereki aitwe held responsible for the actions kana for the crimes dzaparwa nemwana wake, nekuti pane macontributing factors akawanda anogadzira character kana kuti personality yemunhu.
Zvino vabereki vochiita sei nemutemo iwoyu?
Vabereki kuti vagarisane zvakanaka nemutemo uyu, ndofunga tikawanza mapositive parenting programs munharaunda dzedu zvinogona kutibatsira. Asi tinoona kuti vabereki navareri hapana ane shuviro yakashata pamusoro pemwana wake, wese mubereki anototarisira zvakanaka pamwana wake nokutozamawo kuita zvaanokwanisa kuti mwana ange ari well-rounded. Sezvanambotaura kuti mubereki ndinogona kuita zvese zvandinokwanisa mumba, asi kune mamwe mafactors futi anokontributa kumwana. Tinotaura nekwamudzviti kunotorwa mabhethi nemadhethi. Pamwe ndakasiyirwa mwana wasisi vangu vakashayika. Kutora bhethi iroro, kumutorera bhethi mwana iye kunogona kukutorera makore namakore mugofamba. Saka kana tisiri kukwanisa kuprovhaidha zvinodiwa kumwana kuti ange akakwana, hatigoni kuti tizopomera futi mhosva kumubereki. Totaura futi kuchikoro kuri kuenda mwana uyu, kune zvinhu zvakakwana here? Padhuze here? Pachikoro pacho pari accessible here? Munyika machoni mune mabasa here anokwanisa kuzoaccommodata vana? Saka maparties ese ari responsible for building a well-rounded child. Kana tikasamira panzvimbo, hatigoni kuti tizomira by the end of the day titu mbereki ndiye anofana kutora mhosva yezvaitwa nemwana yet isiwo tisiri kukwanisa kuita zvinoita kuti mwana ange akakwana
munoona here uchizoshanda sezvavari kutarisira
nemamirira akaita zvinhu munyika mutemo uyu tinogona kuona usingazobudiriri kana kuti usingazoshandi sezviri kutarisirwa nemhaka yekuti tati isusu wongu mubereki ndiye anopedza nguva zhinji nemwana ende ndiye ane mabest interest pamwana wake kunyange zvazvo kune mama clauses emutemo anoti vana they belong to the state but mubereki ndiye ane best interest pamwana wake saka mutemo uyu unogona kusabudirira nemhaka yekuti kana tiri kusocial work ora pane yatinoti the systems approach systems approach iri kutaura kuti pane zvinhu zvakawanda zvakakomberedza mwana zvinofanira kuumba mwana iyeye sezvanambotaura kuti kuchikoro nharaunda nenyika handiti ose aya macontributing factors in building a well-rounded child saka kana community ikasaprovida zvinodiwa nemwana hurumende ikasaprovida zvinodiwa nemwana kuchikoro kukasaprovida zvinodiwa nemwana mutemo uyu unogona kusashanda kunyange mubereki akaita zvose zvaanokwanisa
pane zvingaitwe here kuvandudza mutemo wacho kuti zvigone kushandika nevabereki
kuamenda mitemo kana kuzama kuinatsurudza hakuziriko kunopedza matambudziko ndinogara ndichitaura ndichiti kana tiri kusocial work tine maapproaches two atinoshandisa yatinoti curative kana kuti reactive kana preventive ende ndinogara ndichiti zvakanyanya kunaka kuti tirerekere kupreventive kudzivirira because kuzonatsurudza mutemo kureacta pamusoro pezvatoitwa pamusoro pemhosva yatoitwa nemwana tadii kunyanya kufocusa on the preventive tione kuti chii chiri kumbokonzera kuti vana vadaro handiti toisa maparenting programs vabereki vodzidziswa kunzira dzokurera nadzo vana toenda futi kuzvikoro tomeka sure kuti maschools edu zvinhu zvakakwana maschools acho ari accessible mafees anokwanisa kubhadharika mucommunity medu vana vari kuwana zvinhu zvakakwana here mune mafacilities anoita kuti vana vakure zvakanaka here mune mapaki here mune mayouth friendly centers here saka tikatarisa maissue if we can address those issues I think tinenge taderedza kuparwa kwedzimhosva dzacho
avo vanga vari nyanzvi yezvemagariro evanhu vari mukuru wesangano repeace hub muzvare Irene Hungwe vari parunhare naEvans Zvininga westudio 7 mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vanoti United Nations inofanira kutora danho guru mukuitwa kwesarudzo dzemuZimbabwe kuti dzisarambe dzichiita mutauro vachamisa vakataura mashoko aya kwamurombedzi kumashoreline west nezuro nunuraijena anotipa nyaya inotevera
vachamisa vataura mashoko aya panhandare pamurombedzi kuvatsigiri vavo vanga vachisvika zviuru zvishanu vachi United Nations inounza achiremerera kusarudzo
asi votoda kuti vari kune dzimwe nyika vauya kuzoona sarudzo ndakaudza kuti United Nations yaifanira kunge yakakokwa haisati yakokwa but takati sarudzo dzedu kuti dzive nechimiro dzinofanira kuonekwawo nekune dzimwe nyika kuti zvifadze vamwe zvifadze isu kuti zviwirirane kuti tose tine sarudzo dziri kufamba zvakadi
sachigaro wevhesini vaandrew makoni vanoti United Nations inowanzouya kuzotungamira sarudzo zvikuru kana nyika ichangobva muhondo
it's not much but UN missions because dzinowanzouya kuiva kune kukanyanya kuita violence yakanyanya senge for instance kana pakanzi panoita maelections kusudan because kwangune hondo
vachamisa vaendera mberi vachiti vachakunda vamunangagwa zvine mutsindo rwendo rwuno
takamurova muna 2018 munozviziva akazonoponera kuconstitutional court zvino gore rino takati haiwa isu hatisi zvinoenda kukoti toda kumurova zvokuti iye ndiye unoenda kukoti
asi vakafanobata chigaro chemukuru webazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu pf vafarai marapira vati bato ravo rinokunda vachamisa vati nyika ino inoda kuti vemapato ezvematongerwo enyika vashande pamwe chete nokudaro vanoti vakakunda vachaita kuti mutungamiri webato rezanu pf ave nechigaro muparamende
unofanira kubatanidza nzvimbo dzose maregions ose kwete kuti votora vekwako chete kana vebato rako isu tapinda one of the things atinogadzira tichigadzira upfumi hwenyika is to be tolerant opposition munangagwa nezanu pf tina kuwa create la sitre opposition leader. Ndiji wa shee zaku state house. Shwa ndo wachila zona duurumede ino famba sele.
Asi izi zunyo nzinye mchauri wa Mnangagwa wa George Charamba. Zaka Ramba na wachamisa. Zaka pakuti wape chigaro ichi. Kuna wa Douglas Monzora. Le MDC. Mumwe wechidiki webato le triple C apinda msangano wa nasi wa Lazarus Kimbini wanoti wafara ni mashoko wa wachamisa panyaya yeminda.
Ndinote nda wachamisa varkuu ya nisha niko. Huko mana wechidiki atina kusia nani makore ya kawanda. Azaru kuramba ajita ura development kune generation iruku.
Zvichakadaro mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanga vari kucross state kuhange kumatebhelei North uko vaita musangano nevatsigiri vebato ravo. Musangano wamboda kukanganiswa nenhengo dzebato reZANU PF apo dzadaidza mapurisa dzichiti nhengo dzetriple C dziri kuvadenha. Asi mapurisa auya akaona pasina mhirizhonga yanga ichitaurwa iyi. Ndakamirira Studio 7 kwa Murombedzi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuZimLife.com bato Residents Coalition for Change rinoti imba yeimwe nhengo yayo yavo iri kukukwidza kumirira St Mary's muparamende vaBrighton Mashindu yakakandirwa chinoputika chikapunza mawindo. VaMashindu vanonzi havana kukuvara asi mapurisa ari kuferefeta chiitiko ichi. MuNewsday mutevedzeri wemumiriri weEuropean Union muZimbabwe amai Beata Martin Rosmotowicz vanoti vanhu vavo vachatarisa sarudzo dzichiitwa vanoita zana nemakumi mashanu kana kuti 150 uye vachaenda kumatunhu ose emunyika kusanganisa nzvimbo dzinogozha kusvika. MuNewsday makare mutori wenhau Columbus Mavinga nezuro akamiswa mberi kwedare reMagistrate Court rekumbare achipomerwa mhosva yekushandisa drone asina magwaro anomupa mvumo yekuita izvi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tinokumbira kuti meseji yangu iende kuna anonzi Marapira Farai uyu. Saba kunyepera wanhu iwewo Marapira Farai. Ndini matsotsi wanhu ezanu PF. Kana uchiziva kuti muZimbabwe bato rimwe chete riramba richiadresa vanhu vamwe chete nzvimbo dzakasiyana siyana muZimbabwe iZANU PF. Munotakura vanhu kumasvingo moenda navo kwamutare mosvika moadresa, mozobvazve navo moenda Harare mosvika moadresa. Ndokunonzi kupenga ikoko chekutanga. Bato iri razara nembavha, mhondi, varoi, matsotsi ndimauraya Zimbabwe. Saka usada kuti nyepera apa.
Makadi pa Studio 7 apo. Chikumbiro changu chokurangu rimwe chete maZimbabweans vari kudiaspora nevari kumba Zimbabwe ikoko foniranai nehama dzenyu dziri kumareserva uko muchidzisimbisa kudzionesa kuti musi wa23 August kungoisa pane mukomana hakuna munhu anokuona waurwisa ex wako wapinda kunovhota. Ngativafonere tivatsanangurire chaizvo zvizere nekuvasimbisa kuti hakuna munhu anokuona manyepo. Saka shoko ngarifambe kumamisha uko kunana sekuru vedu anagogo vedu nevanin'ina vedu vari kumamisha ikoko kuvaudza kuti aiwa musachipidzirwe hakuna munhu anokuona pauri kunoisa ex wako.
Inini ndiri kushaya kuti muZimbabwe mune rudzii rurimo. Ndikutoshamisika Mwari kutofirira zveshuwa nemwoyo wese kusapota ZANU PF. From 1980 muchingodzungaira naye muchitambudzika. Aiwa imbovandudzai pfungwa. Svinurai maZimbabweans. Musade kuramba muchifa mune nhamo. Hanzi vana vese vakadzidzwa nemadhigirii ngavaende kunorima. Vangaende kumapurazi kunorima. Mapurazi acho ndeapi? Mapurazi acho vakaatora. MaZimbabweans, muri rudzi rupi? Munobatsirika sei? Nekuvandudzaiwo pfungwa. Imbochinjai maitiro. Mutsvage rimwe bato rakasimba triple C. Imbopinda. Itonge nyika tione kuti nyika yacho inomira sei. MaZimbabweans, svinurai.
singa rupeza zvangu vandinoti kune vaya zvano PF vari kutretena vanhu vagare vemuZimbabwe kunzi mukavhotera mukomana tichaita hondo. Inini muonero wangu ndakazvimirira sachirasha ndinoti aiwa hondo yange yakatonaka tichoti pondopondo zuva rimwe tiwane rusunungu rwavo sokusunungura kwamunoti makaita nyika. Panoti tirambe taangosungirigwa pamatanda tichingonzi mukadai tokuvurayai mukadai tokuvurayai life yose mangu tisungirirai imi vanhu vezanu PF imini. Takatoimirira hondo yacho toda kutopinza mukombana kana tichiti pondopondo toti pondopondo nguva pfupi towana kuwana kuzvitonga kuzere tanoita nemi varume mimi hondo yemunongoti hondo hondo munorware simbi risingarwi nevamwe here kuti kwai munoti tinorware simbi risine masimba kana kuti munenge muchida kudii kutemba nemasoja enyika ari kumabharakini. Aiwa toda kuzviona nhaka varume handei tioneko
mangwanani pastudio 7 ini hangu ndoda kungotaurawo pamusoro pamunangagwa. Amunangagwa ngavarege kuramba vachityora kodzero dzedu isu sevanhu. Amunangagwa vari kuona kuti vanovavhoterawo vanhu vezanu PF vakuramba vachingoita mhirishonga. Izvozvo vakarova munhu uyo mutori wenhau kuBulawayo uyo. Vanhu ivavo muchanzwa kuenda kwenyaya iyoyo. Vanhu ivavo havasungwi. Energy mutodakaridzira vanhu pfuti kumasvingo uko kubhikita uko asi hana chaakaitwa. Mugwada anenge achingotaurawo achingorotomoka kuti vanhu veda vaite mhirishonga haasi kuzviona here zviri kuitika izvi. Ngavarege kuda kutijairira. Vana vezimbabwe ngatichangamukei. Kana iri hondo ngaitange tirwire kodzero dzedu. Chamisa ngaapinde hake.
Vamunangagwa vangu vanyararei nyaya dzavandaura zvatikai mhirishonga ichichichi ngavagara vangonyarara munhu mukuru tovatorespekta. ZBC yavo izvizvi especially Radio Zimbabwe haiterereki. Yakanyangadzwa isinonsense hazvitereveki. Vanoimba zvinziyo vanotaura news chaichaichaio dzinongotanga nekuti Munangagwa. Ungazoti Munangagwa ndiye atove munhu muno munyika muno Zimbabwe yese zehoo. Haiterereki Radio Zimbabwe isinonsense. Radio Zimbabwe is nonsense. Mama FM is my star FM. Chichi zvotiri nani. Radio Zimbabwe itereki is nonsense. Saka kavanyarari zvavo zvatoka democracy. Aiwa risiyane nhau muna democracy muno munyika kavanyarari.
Maswera sei pastudio seve maswera sei maswera sei tinokumbira kuvagare kubhohera. Takakupe customer yongwadu yongwadu yo dile naye ngwadi rapota nebhohera dile ne customer iyo dile naye fana kurwa left and right and center ngwadi aha vamonzora kani fene nazvo kani ko chiko hamusumbeta kana rai musada kuti pedzira nguva apa vanhu zvamaka mission yenyu harvest house makatora vese vakapiwa ari mukomana muchadiko fene nekunetsana ndini prince pacho paPretoria tizve kunetswa maita basa.
Ndoda hangu kutsigira danho riri kutorwana naObed Masaraure. Danho ravo ndoritsigira zvakanyanya kuti zvikoro zvivharwe because zvaakiitwa nezanu PF izvi hazvisiri izvo. Because vana vechikoro vakutopinzwa mupolitics. Handisi kuziva kuti zanu PF inofunga kuti kana ikambunyikidza vanhu vaungane vakawanda ndokuti kuvhota here because munhu achipinda muballot box anopinda ari one. Saka kumbunyikidza kwese kuvari kuita vanhu vachisvika pakunorova vanhu nekutorana nevana vechikoro vachiregesa vana kuti vaende kuchikoro hameno kuti vari kuzviwana kupi. Saka danho rana vamasarauri ndinoritsigira chaizvo. Idanho rakanaka ngazvivharwazvo zvikoro because tikatarisa rani yakaitwa pachinorumbako kuzaka mabhazi akashandiswa kunotakura vanhu kubva kunonzi kunana chefu kwana benzi vana mutembwa kushandisa mabhazi kutakura vanhu about 70 something kilometers kuenda kuna atenda rali yezanu PF. Zvinorevi izvozvo kana musina vanhu vanhu vezanu PF hamuna vanhu hamudiwi ndinoti kumanikidza vanhu kuti vaende parali penyu. Kumanikidza vanhu kuenda parali penyu sandikuti munovhoterwa. Munhu anenge achitoziva paanozovhotera chero mukashungurudza mwana wezimbabwe sei vhoti yavo pavari kuda kunoisa vanopaziva ende ndepavari kungondoisa evha munoda or hamudi. Saka zvitori nani murege vavanhu vainde kwavanoda vakasununguka.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato guru rinopikisa South Africa Democratic Alliance rinoshora zvikuru mutemo unobvumidza rusaro rwaganda pazvigaro zvepamusoro mumakambani. Democratic Alliance inoti mutemo uyu uchakonzera kuti vachena nemamwe marudzi asarurwe sezvo vatema vari ivo vazhinji munyika. Nezuro paramende yeGhana yakavhotera kubviswa kwemutemo wekutongera vanhu rufu. Munhu akapedzisira kuurawa akatongerwa rufu muGhana akaurawa makore makumi matatu apfuura. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America nemadzisawira ayo vari kutsvaka nzira yokurwisa kushayikwa kwezvekudya pasi pose zvichitevera kuvharwa kwenzira dzinoshandiswa kubva muUkraine dzichienda nechikafu kune dzimwe nyika dzinotenga chikafu kubva kuUkraine. Izvi zvinotevera kubuda muchibvumirano kweRussia kubva muchibvumirano chayo neUkraine chekurega zvekudya zvichipfuura nemunzvimbo dziri kurwiwa. Russia yakazobhombawo matura ezvekudya ari muUkraine. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni kuti twinze zvinogona kuitika apa.
Kumbomiswa chibvumirano chekuti ngarava dzinotakura zvekudya kana kuti chikafu dzichibva kunyika yeUkraine dzichipfuura neBlack Sea, kumiswa kwaitwa neRussia kuchaunza matambudziko makukutu pasi rese, kunyanyanya kunyika dziri kumabvazuva dzinosanganisira dziri kuMiddle East pamwe chete nekuAfrica, uye pasi rese zvaro nekuti nyika zhinji dziri pasi rese dzinotenga zvekudya zvinosanganisira gorosi, bali, imwe mhando yegorosi inoshandiswa zvizhinji kugadzira zvinenge hwahwa, uyewo masunflower, beansi, nechibage.
Saka Dr. Guni, nyika dzinofanira kutarisira chii mumasvondo kana mwedzi mishoma iri kuuya?
Muchaona kuti mutengo wezvinhu izvozvi uchakwira zvakanyanya pamusika wepasi rese. Tinotarisira kuti mutengo wegorosi nezvandataura zvinosanganisira masunflower, bali, binzi, chibage zvichakwira. Tinotarisira zvinogona kukwira nemapesendeji anobva kubva pa2% kana kutosvika ku5%. Munguva pfupi inoteera, nekuti nzvimbo yeUkraine ndiyo nzvimbo inopa chikafu chakawandisa kana inotengesa chikafu chakawandisa pasi rese.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Frank Guni vari parunhare kuWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhumwa inoona nezvekodzero dzevanhu kana kuti United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information nezuro muKenya yakaita musangano nevanorwira kodzero dzevanhu vanobva kunyika zhinji. Hurumende yakapasisa mutemo weChildren's Amendment Act unosungirira vabereki nemhosva dzinenge dzaparwa nevana vavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.
Thank you.